Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutosha nhengo yeCitizens Coalition for Change kwa Godfrey Chidau Karembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko, apo vanga vari mumaoko emapurisa. Bato reCitizens Coalition for Change rinoenda kudarira High Court mushure mekunge ramiswa kuita musangano waro kumasvingo nemapurisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano weparunhare nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo yeRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko razivisa nhasi kuti pane mapurisa asungwa zvichitevera kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yekurohwa zvakaipisisa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera, avo vanonyanyozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko. VaKarembera vakarohwa nezuro mushure mekusungwa nemapurisa. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko razivisa nezvekusungwa kwemapurisa uku kuburikidza nemashoko aiswa padande mutande reTwitter, kunyanga hazvo risina kutaura kuti mapurisa asungwa mangani uye risina kuburitsa mazita avo. VaKarembera ava vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vakasungwa nezuro muHarare vachipomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro mukati meguta zviri kunze kwemutemo uye kutuka mapurisa. Asi nhasi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti VaKarembera vakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachida kukanganisa chiumbwa chambuya nehanda chiri muHarare icho vanoti chakachengetedzwa. Asi gweta ravaKarembera vaDouglas Coltart vaudza Studio 7 kuti havasati vaziviswa nezvemhosva itsva yave kupomerwa vaKarembera iyi vachiti vari kushamiswa nazvo. VaColtart vatiwo mapurisa akachengetedza vaKarembera mavari muchipatara. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashanyirawo madzibaba veshanduko muchipatara mavari kurapwa vari. Kuri tinzwe nezvekushanya uku tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
VaChamisa semukuru wemacitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona madzibaba nekuti kutsika dzedu semacitizen tinokoshesa nyaya yesolidarity with our people and solidarity with the oppressed. Munoziva madzibaba taifara naye tiri kumarali, saka tinofara tiri chese, tinochema tiri chese, tinowa in solidarity kana mumwe wedu akuwadzwa. Ndosaka vaChamisa vati rega ndiende inini mbune ndinoona madzibaba kuti vaiti acertain kuti akakuwadzwa kusika papi, kuti kana vachipa direction kusekretary wedu wehealth nasekretary wofe kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe a proper treatment inodiwa. Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti madzibaba awane safety nekuti madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa. Ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya yeredress.
Saka vaChamisa vati nekutotywa ikoko kana kushungurudzwa kwavaKarembera.
VaChamisa vataura message kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintaina law and order nekuprotecta macitizen. Saka zvinoratidza failure of leadership. VaChamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko mairana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe, uye nhasi madzibaba aro habut we have not seen statement inobva kuvamunangagwa. vachikondema violence nekuti kana usiri kukondema which means uri kukondona saka tiri kutarisira kuti vanangawo kana vari responsible leader wezanu PF vanofanira kutaura nekuti munyika munofanira kuti muwe nerunyararo saka tiri kutarisa zanu as our opponent inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that it is a coexist politically nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingateuri ropa nenyaya dzematongero enyika.
Taona bazi rezvekuburitswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tangachitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa arambe ari professional nekuti vati kunetsa navo haasi mapurisa, vati kunetsa navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mishonga mumahospital. Isu tira kuti tipinde kwete kuti tishungurudze vezanu asi kuti kana vachidemonstra tovapa magoso tovakurudzira nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana vasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package mahovheti ochengetwa. Tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintain professionalism nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yezimbabwe zvitedzerwe nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuzimbabwe.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Seziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa mapurisa emumasvingo kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rirase danho ratorwa nemapurisa rekurambidza kuita musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi wesvondo munhandare yeRujeko. Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato rezanu PF rinenge riine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwe chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuve vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuendera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo nezanu PF. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaPhilip Shumba vaOmin Mafa namuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwaMutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaita mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change iro riri kukumbira kuti rali yavo inofanira kuitwa musi wesvondo 20 March ienderere mberi zvitazviita mushure mekunge mapurisa arambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerali vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurali mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo sezanu PF. Saka tinovimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare reHigh Court nechimbi chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rali iyi inoenderera mberi here kana kuti kwete.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuve vatizve mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti zanu PF inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete kunyange hazvo nhandare yeRujeko iri kuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yezanu PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vaGift Ostalo Siziva vapomira zanu PF mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
Ndo iri kuda kutimisa kusaite programu yedu. Takavaudza vakomana nevasikana vari kuzanu kuti kana musingadi competition muchashedzere maelection yesu anogona kuti vaende vobhuka mastadium ese isi tichaenda kuopen space kuRujeko
Izvi zvari kutiragudza vanhu tetu kungundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushunguza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuenderera mberi zvichitevera kuramidzwa kwavakamboitwa kuita musangano svundura pfuura murutaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muccc Masvingo vagodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvaga rutsigiro munofanirawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga permission. Tinenge tichitarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana, nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution.
Musi wechipiri bato reccc nemutungamiriri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati bato reccc harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiriri weccc vashamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri wezanupf vari zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neccc kana vane zvichemo. Bato remdct rinotungamirirwa navadouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemaba elections emdc alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano wari kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kukukidza musarudzo idzi anoti haasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yavo. Ndakamira studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaita musangano weparunhare nemutungamiriri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuti vaBiden vachabudira pachena vaXi Jinping kuti China ichabhadhara muripo mukuru kwazvo kana yakatsigira Russia muhondo iyi. Kunyangazvo taenda pamhepo tisati tanzwa kuti musangano uyu wanga uchifamba sei, muzinda weWhite House wakazivisa nezuro kuti vaBiden vakanga vasiri kuzorova imbwa vakaviga mupinyi panyaya yekupindira kweChina muhondo yeRussia muUkraine. Muzinda weWhite House wakati China ndiyo inenge iine mhosva pane zvose zvinenge zvichiitika muUkraine uye inenge yazvigokera moto muziso kana yakapindira. America inonzi iri kushushikanawo kuti China inogona kubatsira Russia mukunzvenga zvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumawirira. Kupinda kweRussia nechisimba muUkraine uko kwave musvondo reChina kwaurayisawo mazana evanhuwo zvavo, kuparadza nzvimbo dzemaguta uye kukonzeresa dambudziko repekugara kumamiriyoni evanhu vari kutiza nyika iyi. Hondo iyi yawedzerawo kusagadzikana kweukama pakati peAmerica neChina, izvo zvakanganisawo tarisiro yambenge yavepo yekuti hurumende yavaBiden ingangonyevenutsa mamwe makakava anga aripo pakati penyika mbiri idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kuwedzera kwezviitiko zvekurwiswa kwevabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa munzvimbo dzakapoteredza Cape Town neZuro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe Mulambo avanoshanda papurazi remidzambiringa riri kuRobertson muWestern Cape vanoti munzvimbo yavari kugara maberekera ingwe sezvo vanhu verudzi rwechisutu vanogara munzvimbo iyi vari kurwisa vabva kure nenyaya dzemabasa uye vari kuvabira nhumbi nezvishandwa zvavo zvese pavanenge vatiza mhirizhonga iyi. VaMulambo vanoti mapurisa emunzvimbo iyi haasi kubatsirawo mukudzivirira mhirizhonga iyi vachiti ari kuti iyi mhirizhonga yavabva kure vari kurwisana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emunzvimbo iyi. Zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi zvinonzi zviri kutarisirwawo kufora mumigwagwa nemuvhuro muCape Town, Free State neJohannesburg zvichiratidzira kusafara kwazvo nekukwira kwezviitiko zvekurwiswa uku. Ngati nzwe hurukuru ya itwa na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 na Vamulambo pamsoro penya iye.
Saka Parisi na apa muri kupi? Paneva wani kwa vachira skiri kwa ne upenyu ere? Imi munobata mabasa api ikoko? Shuriku nzi muite se? Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa ari kuti hana charumboshanda. Nekuti vanhu varikurwa havasina matikizezi vanhu vandori makore nazeti. Saiva havana sipi yavanga vati vatoura tangoona ngonzo maholukotori zvinozvikira vanhu vanokandozvina tigazi neunge vezvinharabha polisi. Kata zvino zvakamisa nekuti vanhu vese vakabva vabuda mumutishima vanogara kumbekeleketi.
Mungati zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuwanikwa zvichisangana nedambudziko izvi zvakawanda sei? Ko vana nevamwe vakura zviri kufamba sei?
Madzimai nevana tango zvomwe zvabude murokesheni vanogara kupolisi steshen kunongovachengetedzera nekuti mukatimu varingopotera matombo varino tiri kutema mwana kana tiri kutema ani varongoita chiyero zvavanongongoona kuti zvinoita kuti vanhu vachingurudzi.
Imi manga magara kunzvimbo yekwenguva yakareba sei?
Inini ndava kuma 13-14 years.
Asi aka ndeke kutanga here zvichiitika?
Zvakamboitika asi nekuda kwokuti zvave kunda kuti wavamiririri zvakabva zvakakunda kuti nhora kwakazovewa mwakauyawo mapolisi akabvaunana pawo akazodzimura mutsindo iwoyo. Saka dhistime vanhu vanogara umo pane vamwe vanga vari kumashure kwemutsindo wekwati zvakazodala abva havasiri pamutsindo uya vangosarira kwatiriti.
Ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vatinashe Mulambo vachitaura naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7 vari mugomo mawakawanda kuWestern Cape kuSouth Africa uko vari kutiza mhirizhonga. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 5420. Vamwe mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 362 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare. Zvakasiya uwandu hwevabatwa neCovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri wave pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina zvine gumi nevaviri kana kuti 244,012 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 233,461 vapora. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5131. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti mazana evarwi vari kuda kuzvipatsanura vari kurwisa kuti kuve nenyika yevanotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura French iyi vatiza kurwiswa kwaitwa nemauto vachienda kumuganhu wenyika iyi neNigeria. Vakuru vemauto svondo rino vakashanyira misha iri kumawirira kwenyika vakakurudzira vagari kuti vamhangare vanofungidzira kuti vangadai vari varwi vari kuda kupatsanura nyika ava nevanenge vakapakata zvombo vanonzi vari kushungurudza vanotengesa pamwe nekupfuya mombe. Finland yadoma zvakare senyika ine mufaro wakawandisa pasi rose kechishanu mumakore akateverana muchirongwa cheUnited Nations, icho chakadoma zvakare Afghanistan senyika isina mufaro pasi rose ichiteverwa pedyo pedyo neLebanon. Serbia, Bulgaria neRomania dzakaonekwa dzichisimukira zvakanyanya muugaro hwakanaka. Nyika dzakanyanya kudonha muongororo yabudiswa nhasi iyi dzinoti Lebanon, Venezuela neAfghanistan. Vamwe vagari vekutaironi kumhondorongezi mudunhu remashonaland west vakatorerwa nzvimbo yemafuro emombe dzavo ichipiwa kukambani yekupfuya mombe vanoti hapana pundutso yavari kuwana sezvainge zvakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahekitea zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalmline Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa, kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika vachiti projekti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi weNgezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaAndrew Manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuti no Palmline ndeya CEO weSimplus nemamwe mamanagers maona. In general isusu hapana chatiri kubenefita because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda pari zvino izvozvi tatarisa izvini pakana kuti employment chaiyo havana nguva yekuti vati ono paeach village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavimbiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chachaitika sezvo vekambani yePalmline vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dzemumaruva nemombe dzavanadzo ivo aprogramawa.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhane avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinesi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palmline Holdings iyo inova muridzi wePalmline Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahekitare. Mutauriri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalmline Investments.
Kana vaine evidence yekuti nhingi akadya chakati, nhingi akatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzi masenior managers takana chii, it's a bit difficult.
Mukuru wekambani yePalmline Investments vatafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti projekti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaoni ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo projekti yacho pachayo hatitatanazo kuona mafambiro ayo. Handikatinanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi. Akazati projekti iyaya yakuva nezvinobudisa kana zveiri kufambisa zvetinokwanisa kuti tinatoona kuti
Kambani Palmoline Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Palmoline yakazivisawo kuti ine hurongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamai Kadhani vanoti vakatamiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Kune mitambo mikukutu makunda nekaso laga Premier Soccer League shondo rino kusanganisira rwendo rwemanyika Diamonds iyo iri kutungamira makwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo umo zvikwata zvine mazita makuru Capes United neHighlanders zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere ekaso laga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezveHighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurairidzi wavo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzira kutamba zvikwata zviri izvi FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufinari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anoti maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo murairidzi wayo Tondera Indiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvhevhe mangwana zvekare. Nesvondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manyika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondoro Ngezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yaja vs Blue City Baobab. Nesondo Tenant vs Herentals Sakuba. Blue Chiefs vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manyika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemapai elections dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera, kusungwa nekutochwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chigau Karembera, uye zviri kuitika kuUkraine. Zvongu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutocha nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chigau Karembera pavanga vari muusungwa. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengenhlanganiso one of amapillars zethu asihamba ngawo indaba ye solidarity. Yikho umongameli wazoke Nelson Samisa wepha Renyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele okunganani.
Uhulumende uthi usebo phe amapolisa achaye emsekeli webandla leCitizens Coalition for Change. Umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine vele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizobizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje olaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Jamisa namuhla. UJamisa usolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaywa lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe eyisotshwa. Ugaja olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba luseqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Osterlos Siziba, yena-ke ohambe loJamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigate nokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba. Kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loChamisa lisethekelela uMadzibaba, lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso one of amapillars zethu asihamba ngawo indaba ye solidarity. Yikho umongameli wazoke Nelson Samisa wepha Renyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele okunganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu le Citizens Coalition for Change. Simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare. Umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okhomithe njalo ngabele emuva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu kulobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono, kube lamanzi ezimpompini, kube lamagetsi, kube lokudla ezibhedlela, kube lemithi. Yindaba esiyilwelayo, so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababhiliva indaba zeviolence lendaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu, siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthwaka sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye umati baba bamlimazile kakhulu ende kufanele kuyazaka ukuthi abantu abamchayeleyo abanye asobantu abakupolice ngabantu abathunywe ezanupf abagqoke ama-inform amapolisa bamchaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yikho engasakwanisi even lokuchema ngoba bamchaye lapha esiswini langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imihlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland emtare esakhuva umongameli uza ku-address abantu ngo-11 AM sikhangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilayizwa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa injongo yokuthi ukuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha eyama-citizen. Yes sizwa ke kubani zanupef ithi amabhasi engatholakali bacabanga ngithi sizathatha abantu kwamanye ama-city thina sikhangelela ukubana amazupu ke bekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenzise ukuthwala abantu bezanu kodwa kungasenani sizabe sisemtare kusasa suka khona imigwaqo yonke iya emaswingo lapha esa-adressa khona erijeko yes izanu pef izama ukusimisa ukubana uhlelo ethi singaye phambili thina ngeza ke samiswa izanu pf ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo okubana ngubani okufanele kuthungameli ilizwe lephambili. So izanwa ngeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi ukubana esimise kunhlelo zethu thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande. So siyakhokha izizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya.
Umnumzana Gift Hostel osiziba umsekeli wesikhulumeli se-CCC ukuhlaziya lolu daba. Untungamile Nkomo uphinde waxoxa lengcithi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Denis Zulu Machapulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywayo ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba zalokho okwabomawo waseChina okuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzana uChamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile nokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bekekwazi. Ngakho engingakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale ikwenza ukwesabisa ukubulala nokuhlukumeza abantu.
Lubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa kumele ethe sesigwebobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekoti kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhotho ayofika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumba gwetshwe nayitholakale lecala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu kudlalwa ngamehlo abantu ngoba sebekufezile lakho okwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngumuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe awuvumelani labo nesi.
Ngumdlalo baba bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana?
Umnumzana Denis Zulu Machapulana yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping weChina ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO. Ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China. abezindaba abeReuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa eleChina lingangenela empini le. UBiden ubikwa etshele uXi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitsheziso zenotho nxa inganika eleRussia izikhali. ELeRussia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni aweUkraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi eleRussia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikazulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele-Ukraine leRussia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele-Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Sipho Ngulube olandela kakhulu owenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asekamanye abe-NATO bakhona amabutho azivivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsiChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia kodwa siyabona into abe-America bayifuna ukuthi ingenele. Impilo idividile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impilo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi loba isithinta indirect ngama prizes into ezifana nalezo kodwa izasithinta iqine sisithinta sibili uchaya direct umuntu wonke omhlabeni.
Kunabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi njengoba sisazi sonke, kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunde eUkraine abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijiyeneyo, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazagqitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebeza kuya kwenye indawo sokumele bayeqala phansi, beqala ikhosi abanye abasebeyiqedile. Njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono, izikulu fisi bezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokhu ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. And sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezinjeyana, isikhathi abasebesiqede laphana, imali abebeyifake laphana, nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months usaqede sokuphelela emoyeni kunje, kuba buhlungu njani? Kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela eyaphambi.
Umnumzana Sipho Ngulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamawandla ezombusazwe akweZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngeleRussia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imiphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho guquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eleZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZanu PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba ngakhangela kathi siRussia isitshengisa amandlayo ukuthi lamandla anganani. Yokuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje okukhangela ukuthi vele akuhloli khona okwenziwa eRussia, kutho ukuthi iChina nxa ingangenela ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Maye America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenela kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence yeNATO ukuthi iWarsaw Pact liyana siyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension yeNATO ikakhulu ku-territory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi iwele iqinisiba lezitha eceleni kwabo ku-backyard yabo. So kuyabahlupha khonokhwana, yikho okwenza iRussia ilwe. So impi leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele-Labour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union ikayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazani bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi khonokho yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo. Ngabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abakuphambanisela khona bona bekele ukungenela. Sibona ukuthi impilo le ingaphangisa nje ukuphola, ingaphangisa nje ukuphela. I-America iyujikelele nje ingakela ungenela le-NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele-Russia ngamanye amazwe agoqela kumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe, njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenza ukuyimporta, yibona i-oil yabo njenge-Russia ingathiwa khona isingende kuma-under ama-sanctions abamaphiweyo, ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yabo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanction ngapha.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele-Ukraine phansi kwe-United Nations General Assembly, esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule-Ukraine ngele-Russia. EleZimbabwe, China le-South Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho, kuthi ele-Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le-Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayenale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe, uProfessor Emon Murwila watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
amabhomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi legasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando kanye lamandla kagetsi. Sokudilizwe amabhasi athwala abantu, izimota, ngitsho lama-ambulensi. Le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokhu akusiyo mpahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho, zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza, lalapho okuhlala khona izimuli. Uqhubeke etsho uBlinken, ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu, okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi eleRussia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini ikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona, baqothula imbokodo lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo yeRussia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu, ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo, agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho, sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kule viki uhlelo Woza Friday lo ntombizana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afro Fusion ewoblawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo ezivajiswa Sibanda owe Studio 7.
Oh, Waketha uzinza Carol kwezemculo ngoba ethi leli gama limenza azizwe elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngowakuqala labana nami abangamantombazane abangu 3 lo mna wami ongumfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi komalaba primary ngafunda konhlupho enhlupho primary eMathebeleland South isecondary ngafunda eGohole High School.
Dawo elandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla washo wathola abamxhasayo basebenza laye wangena studio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenzele lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You Are My Reason. I-music engiculayo ithi Afro Fusion. Ngisebenzele ama-artists amalutshwane. Johannesburg labanye lapha kobulawayo ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngamasingi.
Yabane ngukerolayo wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu wangenza ngathanda imusic ngubiata mangete noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Kukhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi mangingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Kosela izi kwalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu support abangipha yona ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe lana ngicela omkhulu wabo Bulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, ku Facebook ngu Carol Sibanda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese uhlelo oza oza Friday somculi wakwaduduzathunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe weAfrofusion. Libe nempela sonto elithukela igama ngu-Ezra Jesus Sibanda.
ukuhlukana isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi usebophe amapolisa abiba HIV umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Mkarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ijele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kule viki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo.